tende tapinda chachengetwa nyasha musadive matinda kutenda kutenda tende tapinda chachengetwa nyasha musadive matinda kutenda kutenda
ndavironga rigure ndipemberere nditambe kudzana kufaririra ndoita sa Davida kurimbinyuka mai vangu regai kundipopotera gore rino ndatokurira rino uya ndinokurira vateye muteyo ndinochirika ndine ngoni dzinokurira vaiti ndichakoro mugavaroi munojairira ndipe uswa ndidombonongona Jehovha vandikomborera rumbidzwai munopa uchinde mugaga kuvanhu vanonyengetera ii ratopera ndichirarama regedza ndingotenda ishe rino uya ndicharararama saka ndongotenda ishe mari ndomutenda ndomutenda riga ndimutende ndimutende ndomutenda ndomutenda
gore rapera titende tapinda chachengetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda titende tapinda chachengetwa nenyasha musadive matinda kutenda kutenda sakatenda makore uri muchipatara una kuparara sakatenda uri mupenyu nanhasi pakati pevamwe uri kufema chako zviri kuendeka panangoshupika kuda kwendeka kutenda kutenda